Harare City yaita zvanga zvisingatarisirwe apo yashanya kuBulawayo ndokurova Bulawayo City 2-1 nombochengetedza nzvimbo yayo muPSL. Kukunda uku kwasi Harare City yave mapoints makumi matatu nemaviri uyezve nekamukana kadikidiki kekupunyuka kuenda kuDivision 1. Dai chikwata ichi charohwa nhasi changa chichibatana neHwahwa pamwe neTenax kuenda kunhabvu yepasi iyi. Asi Bulawayo City yazviomesera nekuti yave nepoint imwe chete chete pamusoro peHarare City uyezve mapoints maviri pasi peZPC Kariba. ZPC Kariba iyo ine mapoints makumi matatu nemashanu iri kupinda munhandare mangwana apo iri kushanyira Highlanders kuBulawayo. Murairidzi weBulawayo City Farai Tawachera achiri nechivimbo kuti vanorarama nokunda mumutambo wavo mumwe chete wasara.
Takatarisana nerelegation. Mutambo webhora, anything can happen. Ndichireva kuti takwanisa kuti tikwanise kuwana mapoints matatu tinoswedera pane vamwe. Naizvozvo vamwe hazvirevi kuti vachahwina hose. Saka mukatarisa mechi dzacho dzichiripo, isu kungotarisana nekuti tichaenda kuground tinotsvaga 3 points dzedu, ndodzatiri kutsvaga.
Tawachera anoti vakakanganiswa kurwira mukombe nematambudziko emari avakasangana nawo mukufamba kwemitambo.
Tinoziva kuti nyika yedu iri nyaya yenhau dzemari. Hakuna timu yakati kwetsere kwetsere panyaya dzemari. Naizvozvo zvinonetsa kwese kwese. Kana zvichinetsawo matimu mahombe akaita seCapes United, ko isuwo vana Bulawayo City tingagodii? Tinosangana nawo matambudziko iwayo.
Capes United yatora point imwe chete yakakosha mushure mekuita mangange 2-2 neBulawayo Chiefs. Roderick Chinyengetere achinwisa munguva yawedzerwa. Capes United yave kuramba iri muPSL nemapoints makumi matatu nemapfumbamwe yakatarisana nemutambo wekugumisira neDynamos. William Manondo oyo ari kutungamira pakunwisa zvibodzwa akanda chibodzwa chake chegumi nenhanhatu ndokusiyawo tamusona weFC Platinum nezvibodzwa zvitatu. Cranbourne Bullets iyo iri kurwirwawo upenyu hwayo muPSL yaita 0-0 neTenax ndokupinda mapoints makumi matatu nemasere. Hwahwa yarova Black Rhinos 3-2. FC Platinum iyo yakatora mukombe uyu iri kutamba netriangle muGibo Stadium mangwana zvekare. Murairidzi weFC Platinum Norman Mapeza anoti varuda kukunda mumitambo yese yasara kuti vatambidzwe mari yekisimisi nevatungamiri vechikwata ichi.
Tiri kutarisa kuti tinge tichiwina mutambo mutara kuti tiwane mari dzekisimisi.
Mimwe mitambo iriko mangwana yakamira seizvi: Manika Diamonds vs Ngezi Sakubva, Herentals vs Dynamos National Sports Stadium. Zvichakadaro chikwata cheZimbabwe chemutambo wecricket mangwana mangwanani chiri kupinda mumutambo wacho wekugumisira weSuper 12 neIndia chiri pachinzvimbo chechishanu mugungano rezvikwata zvitanhatu. Zimbabwe ine mapoints matatu asi yakatambisa mukana wekuenderera mberi nemakundano aya apo yakarohwa neBangladesh neNetherlands idzo yaitarisirwa kurova. Mutambo neIndia hauna kupfava sezvo chikwata ichi chiri kuda kupedza chiri pamusoro mugungano iri. Asi vateveri veMachevrons vari kutarisira kuti Sean Williams acharamba achinwisa maruns uyezve kuti Skandaraza, Wesley Mandevere naCraig Evans vachasimudzawo mutambo wavo. Zimbabwe yakarova Pakistan muSuper 12 umu. Mutambo wavo neSouth Africa ndokumiswa nemvura ndokupinda mapoints matatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.